Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera kubvumbi 2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mauto aifanira kutungamira kupuwa kwechikafu nezvimwe nerumwe rubatsiro. Mauto aifanira kubatsira nedzimwewo nzira, asi nyaya dzekupa rubatsiro dzaifanira kuti dzitungamidzwe neiro sangano reUnited Nations, theWorld Food Program, theUNICEF nevamwe vane unyanzvi.
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai.
Nhasi mhuri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park, Rockville. Tichipembera semaZimbabwe takasangana tichitandara tichionana tichabhabhakiyo yedu yekutanga yemugore ra2019.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichiita machikichori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu eManicaland nemasvingo ayo akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. United Nations inoti kuwanda kwakaita mauto munzvimbo iyi kune njodzi yokuchora kodzero dzevanhu dzemadzimai nevasikana kana hurumende ikasatora matano ekuona kuti mauto aya adzidziswa kukosha kwekodzero dzemadzimai nevasikana. Gwaro reUnited Nations iro rakaburitswa svondo rino nehofisi yemumiririri waro muZimbabwe rinoti madzimai nevasikana vanosvika zviuru gumi nezvishanu vari munjodzi yokuchorerwa kodzero dzavo apo vanenge vachipiwa chikafu nerubatsiro. Mauto akatora basa rekugovera chikafu nerubatsiro kuvagari vechimanimani nechipinge mushure mekunge pabuda mashoko ekuti vezvematongerwo enyika vakange vopindira mukugoverwa kwechikafu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opam Chinguri Kashiri kuti tunzve pavamire negwaro reUnited Nations. Asi mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zvakakosha kuti mauto pamwe nevanhuwo zvavo vari muurongwa hwekugovera vanhu chikafu vadzidziswe kuremekedza kodzero dzevanhu munzvimbo dzavari kushandira. VaMavhinga vanoti zvakakoshawo kuti madzimai nevasikana vazivewo kuti chikafu chavari kupiwa ichi hachisi kubva muhomwe yomunhu anozoda kuitirwa tsvete uye kuti vamhangare vanhu vanoda kutyora kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Hongu ndiro kwazvo kuti panoitika tsaona yakaita setsaona yekuchimanimani neku panogona kudaro kuti panenge pachishanda vechiuto vanhurume vakawanda vachibatsira kumadzimai nevanasikana vanenge vakawirwa nedambudziko, panogona kutaro nziro iyoyo yekuti vakwanise kupedzisira voti kuti vawane chikafu vanenge vonzi tipei zvakati vachimbunyikidzwa zvamwe zvinogona kubatsa chibaro takazviona zvakaitika zvakati zvakareje dambudziko iroro kuchinguizi kune vanhu vakatamiswa nemafasha nemvura padhamu retoko yemukosi. Saka zvinhu zvinoda kuti zvitorwe neudzamu hwazvo nehurumende itore matanho ekuchengetesa madzimai nevanasikana vari kunzvimbo yechimanimani yechipinge kuti vapuwe rubatsiro pasina tarisiro yekuti zvichida vangabinyikidzwa kana kubvezetedzwa kana kunyengedzwa zvichida nechikafu kana nezvimwewo zvingapuwa vanhu kuti vazopedzisira vapinzwa munaka yechireva.
Vamavhinga, munoona sedanho rakanaka here rakatorwa nehurumende rekuti kupuwa kwechikafu ichi kuvanhu vari kuchimanimani nechipinge kunge kuchitungamirirwa nemauto?
Kwete, mauto aisafanira kutungamira kupuwa kwechikafu nezvimwe nerumwe rubatsiro. Mauto aifanira kubatsira nezvimwewo nzira, asi nyaya dzekupa rubatsiro dzaifanira kuti dzitungamidzwe iro sangano reUnited Nations, theWorld Food Programme, theUNICEF nevamwe vane unyanzvi vanoziva maitirwo azvinoitwa, uyezve vanoziva kuti kana pachinge pane dambudziko rakadai kodzero dzemadzimai nevanasikana dzinochengetedzwa nenzira dzipi. Nekuti iko zvino kana zviri mumaoko memauto pange pasisina mukana iwoyo, nekuti mauto havana unyanzvi hwekuziva mapirwo echikafu nekuchengetedzwa kwekodzero nezvimwe zvakanakira vanhukadzi nevanasikana vanenge vachiita basa ravo vasingaoni zvimwe zvakadaro zvekuchengetedzwa kwemadzimai nevanasikana.
Sangano reUnited Nations vamavhinga riri kuti izvo kune vashandi vanosvika zviuru zvitatu vari kubatsira. Zvii zvingaitwawo kuvashandi vava kuti vange vachiziva kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana hadzifaniri kunge dzichimbunyikidzwa?
Chekutanga ndechekuti vasati vapa kana kuti iko zvino vasati vanyaya kupinda kuenda mberi nebasa vanofanira kuti vaziviswe vachidzidziswa nevakuru vakuru vanoziva nezvekodzero kuti munzvimbo mavari matambudziko arimo akamira akadai. Uyezve vakuru vavo vari kushanda munzvimbo idzi zviuru zvezvemataura izvozvo mukoma vanofanira kupa mukana nekuzivisa madzimai nevanasikana kuti kana pakaita dambudziko rakati rinofanira kumhanyarwa nenzira ipi, kana paine wechiuto kana mupurisa kana muwani zvake angazoda kukumbira kana kuda kutsotsa vanasikana nemadzimai ngavazive kuti vanoenda kunaani kunomhanyara nyaya idzodzo. Nekuti dzimwe nguva vanenge vasingazivi matanho ekutora, vanenge vachifunga kuti zvichida rubatsiro urwu runouya nemuripo. Saka vanofanira kuti vaudzwe pachena kuti aiwa rubatsiro rwabva kwakasiyana-siyana harwuna muripo, kana paine anga kukubvezetedzai kana kutsota vamharai kwakati nyaya iyoyo ikwidzwe kumusoro. Vanhu vanenge vaita izvozvo ngapatwe nemutemo, vobviswa munharaunda.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunare vari muJohannesburg kuSouth Africa naRay Joto weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu akapoteredza Washington DC kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichinakidzwa pazororo reEaster. Kuchange kuine machikichori, vanhu vachidya nyama yekugocha, kunwa pamwe nokuridza mimhanzi. Mushure mekutandara muPotomac Park, vanhu vachaenda kuSilver Spring Manheru, uko kuchange kuine dhindindi richikokerwa naDJ Tau uyo anogara kuPennsylvania. Mumwe wevari kuronga gungano iri, Muzvare Rowesai Dendere, vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo gungano iri raita masanga nekupemberera kwezuva rekusununguka kweZimbabwe uye neEaster, chikonzero chegungano iri ndechekungoti zvizvarwa zveZimbabwe zvisangane sezvinoitwawo nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Nhasi mhuri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park, Rockville. Tichipembera semaZimbabweni takasangana tichandara tichionana tichiita barbecue yedu yekutanga yemugore ra2019.
Chikonzero chekuungana ndechei?
Kuwadzana kwemaZimbabweni. Nguva yatanga tiri kwangu nechando chakawandisa ezvezvi kwakudziya. Saka tinge tida kuti tiwadzane tichionana tichikurukura tichingokurukurawo magariro atakaita munzvimbo ino nekufungawo vamwe vedu vari
chii chamunenge muchiita zuva ranhasi.
Zuva ranhasi kuchagotywa, kuchabikwa, tichange tichitengesa zvinhu zvekuZimbabwe. Tichange kuna DJ vacharidza mimhanzi yekuZimbabwe. Tichange tine mhuri yese yekuZimbabwe yakasununguka iri muWashington DC. Tiri kuziva kuti pane vamwe vari kubva kuPennsylvania, vamwe vari kubva kuNew York, vamwe vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tese tichange tiri pamusha wePotomac Park.
Vakaronga gungano iri ndivanani?
Gungano rakarongwa newedu DJ Tau. Ndiye anova anogara achipa mafaro kuvanhu vose vari munyika ineyi, anosanganisira East Coast yese anofamba achiridza mimhanzi yake. Ndiye mukuru wekuronga izvi. Kwozouya maigwekwerere vanogadzira chimukuyu chinonaka zvekunaka zviye chekuZimbabwe. Ndivo vamwe vevarongi vacho. Kwozouyawo ini pano ndiri kutaura tinonzi Tisu African Goodies. Tisu African Goodies. Tisu tiri vatatu takaronga mafaro aya kuti vanhu vauye vazofara nekupemberera vari panzvimbo imwe chete.
Tinoona kuti gungano renyu iri rakarongwa weekend imwe chete nekupembererwa kweindependence yeZimbabwe. Zvakabatana here?
SemaZimbabweans tinoremekedza independence yedu, asi gungano iri rabva raita kuti raita Easter, raita independence, raita first weekend futi yekudziya kwekunze mukati menyika yeAmerica. Saka zvese zvakangobatana. SemaZimbabweans tiri kungofara, hazvina chinango chekuti takanatofarira chakati, asi tiri kungofara takaungana.
Kana tikauyawo iko gogo, chii chatinofanira kutarisira?
Pamunosvika muchawana tichitengesa mazo ecrash ekuZimbabwe, tichange tichitengesa huku hwezviyo, tichange tichitengesa kune vechidiki mathings, maputi, mayuni maputi, zvese mabiscuit, malemon cream, maheu, hapimo, mumhare. Hapana chekuZimbabwe chatisina. Migoti matombo chaiwo ekukweshesa manga tinawo.
Avo vanga vari muzvare Rowesai Dendere vachitaura vari parunare vari kuno kuAmerica. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakambotanga vazvirova dundundu vachiti gwaro rakaburitswa navaRobert Mueller rinoratidza kuti hapana zvavakaita pamhosva yavakanga vachipomerwa yekuti vakashanda neRussia mukupindira musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Asi mumaTwitter avo vaTrump vari kunyomba vose vakapa humbowo kuna vaMueller. Chikoro cheColumbine High School chiri kurangarira nhasi kupfurwa kwakaitwa vana vechikoro 13 vakafa muDenver kuColorado muna 1999. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tina Pastor Rebecca Makai. Avo vari kutaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita zororo reEaster. Tinokuchingamidzai nemufaro Pastor Makai, mungatitsananguriro kuti zororo reEaster rakakosha sei kumaKristu nevanhuwo zvavo.
Zororo iri reEaster rinoreva nyasha dzatakaitirwa naMwari takanga tisinga kodzeri kuti tinzi tava neukama nekuda kwekutadza kwakaita munhu pamberi kwamwari pamwari kwatinoziva kwakaitika pana Adam naEve mubhuku yaGenesis chapter 3. Takanga tisinga kodzeri kuti tizonzi vana vamwari kubva pakutadza kwakaita munhu munhu wese akabva angowira pasi. Asi nekuda kwenyasha dzekuti Mwari wakatipa mwanakomana wake mumwe chete anonzi Jesu Kristu, anouya ndiye akauya akafira akatakura mhosva dzedu dzese, kureva chero wanga uri mbavha kana wanga uri mhondi kana wanga uri chifeve kana wanga uri tsotsi kana wanga uchinyeba, Jesu unoti iye iwewe you are acquitted, kana kuti yatinoti pachirungu discharged by order. Ndatakura umbavha hwako, utsotsi hwako, kuipa kwako, zvakaipa zvako zvese zvaapa ndiri. Wanga uchifanirwa kuti udimburwe musoro nelife sentence yawanga wakapiwa, anoti chidimburai wangu musoro Jesu. Saka tiri kutenda nyasha idzodzo dzekuti wakabvuma kugara pachigaro chekuti iye asi panzvimbo yekuti isusu tisi, ndokusaka tichipemberera zuva rinonzi Easter. Ndochikonzero chatinotenda Mwari nacho kuti takayananiswa naMwari isu vakanga vasisina kodzero yekunzi vana vaMwari.
Zororo iri rinotanga rini uyezve richizofamba sei?
Tinenge tichitarisa Jesu paye paakatengeswa nomudzidzi wake anonzi Judas. Tichirangarira zvose izvozvo, tichiona Jesu ari muGetsemani achinamata. Musi wechishanu izuva raanenge achienda kunomira pamberi pemadare, achienda kunotongeswa, achisvika pakuzonzi wakunoroverwa pamuchinjikwa. Zuva rechishanu kupera kwaro Jesu anenge ari pamuchinjikwa akarembera, watakura zvose zvakaipa zvedu. Zuva resondo ndora tinoti zuva rechitatu, ndora tinopemberera kumuka kwaJesu. Saka zuva rechitatu izuva remusi wesondo, ndora tinenge taakutemberera kuti vadikani, onai chekutanga taitwa inonzi pachirungu reunion naMwari kuburikidza nekumuka kwaKristu. Pakafa Jesu, nesuwo takafa muzvivi zvedu naJesu. Paari kumuka Jesu, nesuwo tiri kumuka muupenyu husingaperi pamwe chete naKristu, sekutaura kunoita bhuku yavaEfeso.
MaKristu pazuva resvondo vanorangarira sei zuva iri?
Musi wesvondo izuva rekupemberera. Tinopemberera zvinotyisa nekuda kwekuti tinoita kuti tipemberere chikonzero chekuti tapiwawo status. Isu vanga vasisina status, vanga vachinzi vakafa, vanga vachinzi vafa vanofanirwa kufa, tamuka pamwe chete naKristu. Vanga vachinzi vaya hamuchisina inonzi pachirungu identity, tave neidentity itsva. Takafanana nemwanakomana muparadza anga akatetereka nenyika asi nekuzodzoka akusikonzwirwa tisina baba. Saka Sande yakafanana nemwana uya paanogezeswa, paanopfekedzwa zvakare yavanoti nguo yeumambo, nguo yeupirisita, tadzorerwa mumhuri yeumambo, tadzorerwa pachinzvimbo chatakanga tisisina chekuti taakukwanisa. Pai pataenda tinonamata kuburikidza nekutsvaga mhuka dzataiuraya, mombe dziya dzataiuraya, tichipira vana sekuru kuti tiregererwe zvivi zvedu, tichienda pamatare tichinouraya mbudzi namakwai tichishandisa ropa iroro kumwaya misha yese kuti mhuri iponeswe. Aiwa, hatichadaro. Ropa raJesu ndoo rakagadzirisa zvese. Nekuda kwekuti ropa rana sekuru raidiwa gore negoreka, kana tikaita bira taitongouraya futi imwe mombe yekuti musha uchenurwe. Asiko zvino nekuda kweropa raJesu takatochenurwa nekusingaperi, hakuchadiwa zverimwe ropa. Changosara ndechekuti tigamuchire tipemberesa izvozvi. Saka Sande tinenge tichitaura kuti aiwa, kana achiripo anenge achiri kutsvaga mombe yekuti agadzirise musha zvinhu zvinake, zvakaitwa namadhitateguru zviazviparare, taakuti aiwa, chiuya ugashiri chipo chatakapiwa naMwari, chipo chisingatengwe nemari, chipo chisingadi kuti uite basa kuti uchiwani, chipo chinopohwa pachena, hachidi mabasa ako, hachidi kururama kwako, hachidi kugona kwako. Anoti uya nezvawakaita izvozvo ndikugezese ropa rangu. Izvozvi umwe neumwe pasi rino rese, Sande tinenge tichitaregererwa zvivi zvake, pasi rese taregererwa zvivi zvedu. Asi musiyano ndewokuti unogashira here kana kuti haugashiri. Saka isu nekuti tinogashira tinenge tichipembera. Saka naripo anenge achida kujoina maKristu kupembera, chokwadi ruponeso runderwe mahara.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda yepasa Rebecca Makai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tochenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court nguva pfupi yadarika, uyo unorambidza kurohwa kwevechidiki zviri pamutemo sechirango mushure mekunge vapara mhosva dzakasiyana-siyana. Tinonzwa kuti mutongo uyu wakonzera mitauro yakasiyana-siyana munyika. Muhurukuro yedu tabata munyori wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadiko.
VaMajongwe, tinoona kuti pane mutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court mazuva adarika ayo. Imiwo muri mumwe wevanhu vaimbopindawo mukutaudzana kwaiitwa nemapoka akasiyana-siyana pamusoro penyaya. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Chiri important ndechekuti nyika yedu ngatinzwisisei kuti zvatiri kutaura panapa sevaraini ndezvekuti kudii. Tiri kuona nyika yedu kuti haisati yaanyika yekuti tingangonyarara zvinhu zvichienda musango. Mugore ra2015, Progressive Teachers Union of Zimbabwe yakagara pasi ikaita special conference yatakataura isu kuti maticha zvaakutinetsa kudzidzisa vana nekuti vana vanouya kuzvikoro vakadhakwa, vari kunonoka kuuya kuzvikoro kuzoatenda malessons, vamwe vanouya kuchikoro votiza. Basa rasha havaiti, vakuita zvemadrugs, vakuita zvepabonde vari vana vadiki, vari kukurumidza kuita zvinhu zvinoita kuti kudzidza kwacho kusadzidzike. Saka ticha pachikoro haachagoni kuranga mwana kana kumurayiridza. Homework havaiti, chikoro chepachikoro havaiti, masports vanoramba, vakawanda vane mari yakawanda kudarika ticha, saka hatigoni kuzokondrola vana vevanhu ava. Saka hatigoni kuti tigone kuti hurumende yotaura kuti hakusina mwana anobvumirwa kurohwa pachikoro, zvofamba zvotekeshera. Zvinobva zvakanganisa zvinhu. Zvino ndo zvatikutaura kuti corporal punishment ikanzi yabviswa, vana vanoita badiro acho dzina, vaita badiro atibvange muzvikoro, nevasikana chaivo hatichavagoni kuvakondrola muzvikoro. Zvino kana vakaita vana vechikoro vatinotya, vatisagoni kudzora kana kuranga, kungadzidzwa here kuchikoro kwacho?
Asika vaMajongwe, kune vamwe vari kutiwo mwana akaramba achirohwa anopedzisira aita senyemba iye inonzi nini isingaibvi.
Zvino vakomana kana pachikoro dzese dzikaita nhini dzese ingabuda here? Ngatitarisei mumhuri, mune muine nhini imwe chete. Pane gurupu revana 300 panenge paine nhini 5. Zvino tikaiti chikoro chese chevana 500 dzezoita nhini, pangachabuda chisvinu ipapo. Nyika ino vanhu vachazozviona kwapera makore mashanu, handivapi makore akawanda. 2024 muchazodudza kuti kune kusina chii chinonzi chikoro. Isu pano inemiwo Jonga takakura tichirangwa kumamisha kwatakakurira. Hakuna achafa. Nhasi unototi vana ngavarege kurohwa. Kana vari vana ngavave vana. Kana tabvumirana kuti taakudzidzisa varume vakuru muzvikoro tongoti haiwa ndizvozvo.
Asi mutongo uyu wakanga usina kunangana here nevana vanenge vachirohwa nembaramatonya vanenge vaparadzi mhosva vatinonzwa kuti vapiwa kana dzingava 3 cane kana 6 cane kumatare edzimhosva uko?
Pazotaurwa mutongo uchienda mberi wakabva waita outlaw. Kureza kuti kudzimba kana kuchikoro vana havachabvumirwi kurohwa. Nekuti nyaya yacho mukanoinzvera zvakanaka, inyaya yemwana ane 15 years achanga ari pamwana ane 14 years ndokunomirirwa nemaloya achinzi hazviti kuti mwana uyu arohwe. Mwana akanga arepa akanga akudifenda kuti ndine kodzero dzangu dzekuti handifaniri kurohwa. Asi mwana apara mhosva yerepa ndiye kuti anga akudifendwa achinzi hafaniri kurohwa. Saka toita sei? Vana vorepa vobva varohwi, todzokera kuchikoro mwana haiti basa muklasi haarohwi.
Imi vaMajongwe, zvamungakurudzira kuti dai zvakaitwa ndezvipi?
Corporal punishment haibviswiva muzvikoro. Ndakatombodza vamwe ndikati inini ramangwana rangu pandichazoti ndakuda kuitawo politics ndonyaya dzandichanobata idzo dzidzi. Corporal punishment haibviswi, ngadzisiwe zvirimo muzvikoro. Hakuna musha unonzi kana todzi munyika muno mumane vashande vese mapurisa atichada crime inobva yato increase ngatizivei kuti corporal punishment ikaramba iripo vanhu vachiziva kuti mhanda anenge aita zvisizvo anorohwa asi kurohwa kwake harohwe kunzi anorohwa zvekuurayiwa ende harohwe nemunhu wese tinotora kuti headmaster pachikoro ndiye anorova kana mwana aita mahearing akadai akadai ochadzwa onyorerwa tsamba mumbereki odedzwa todzi mwana wenyu tamutadza takumbomuranga nekuti zvinhu zvekuti vana ngazi kana akanga aita usikandwa anotorerwa pocket money vana ava havatorina pocket money tosiya zvakadaro here chokwadi chokwadi nyika ichienda kumawere
aiwa tinotenda zvikuru vamajongwe nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu
thank you so much
manga makateerera kumunyori wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri muwashington dc tombotarisa zvabuda mumitambo yepremier soccer league yatambwa nhasi caps united yakunda black rhinos 2-0 ukuwo fc platinum yarova hwange colliery 2-0 mimwe mitambo ichange iripo nemuvhuro apo chapungu united ichakweshana neharare city dynamos ichikweshanawo neherenshals football club ukuwo highlanders ichakweshana netriangle Manika Diamonds ichitamba ne Moshwani Stars. Nguva ndo yaita shanje baba harare vachitipa kambo kavo the reason why sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi sangano reunited nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu akavhiringwa nedutu mupengo recyclone idai zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kuno kuamerica zviri kuungana mupotomac park muguta rerockville kumaryland zvichiita machikichori tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti mosara zvakanaka
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 20 Mabasa 2019 uFraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Easter wisikhathi sokuthi nabe siyajabula sicelebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence nayo sinika udaba lokusindiswa emhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence.
UZulu wakobulawayo uthi lalo wakube lekhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse kanye lelepasika. Akula okuningi okokujabulela eZimbabwe kwamanje ngenxa yesibumo esibi sezomnotho.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele Independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Umcimbi wokuthanisa isizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMarylands wenziwa lamhlanje ngemini yangapha njalo uthembisa ukuba muhle okwamagama. Untombazana oyintandane othontise inyembezi phambi kwequla lekomiti yedalela ephalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imihloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola i-birth certificate useze wayithola. Zonke lezi ndaba lezinye lizo sizwa kulomsakazo. UZulu wakobulawayo uthi laloba kube likhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse welizwe kanye lele pasika akula okuningi okokujabulela eZimbabwe okwamanje kungenxa yesimo esibi sezomnotho abantu bebhekane lenhlupho eziningi. Sibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Benny Moyo, ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo uresearcher engomunye kwabalwela ilungelo loluntu. Othi kunje intengo yempahla lokudla iqonge okwethusayo izulu kalinanga kuhle okungaba kuzabangela indlala enkulu elizweni.
Independence Day celebrate ubuzwe bethu kodwa ke ubuzwe bakhona ungala kudla ama prizes akhwelayo asuphayo. Easter wisikhathi sokuthi nabe siyajabula sicelebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence nayo sinika udaba lokusindiswa emhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence. Asila kudla, akula zulu, imigwaqo mibi, izibhedlela zilamithi. Yet Easter is about healing and service.
Njengoba kunje lenzani lina maZimbabweni ukuze lilungisise umumo eZimbabwe?
Hey, into ekusuphayo ekhona kakhulu yona leyo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe uyapromise izinto ongazenziwo. Esikhulume ngama-reforms, but ayiphabayi isitshintshile, iphosa isitshintshile, but iphosa nxa sithi ama-changes abuyayo awuguqukanga lutho olokufanana, ama-requirements akhona olokufanele wedding permission ama-policeni xa sizahlangana. Manje singaba lokukhule kunjani nxa siyafuna ukuthi sithole futhi i-permission ukuthi sihlangane nje free.
Umongameli Mnangagwa uke weza kobulawayo ezokhuluma ngokuthi udaba lombhuqazwe wegukurawundi malukhulunywe mceke kutholakale amacebo ukuthi kulungisiswe. Lina likubona njani?
Ya, indaba yakhona uMnangagwa ngiboni ngani uzama ukusebenzisa ihawu lokubalekela amacala abo. Abantu abayibo abayenza umbhuqazwe ungu-Minister of Agriculture omunye ngu-President. Kasikezwa indlela yokuthi ama-perpetrators akhona ageziswa njani ngoba ngike kube lokuthula nxa singathola injustice. Injustice ngeyokuthi bona abayenza khonoko bethole isijeziso ukwenzela ukuthi abasalayo bengamasosha abaphatha intambo bakahulumeni bekwazi ukuthi akwenziwa kuqakathekile ukuhlonipha uluntu lamalungelo abantu. Okwesithuba kule nto yesikhiwo kuthiwa yi-truth recovery, nxa singatholanga iqiniso ukuthi kwenzakalani asiboni nje ukudlala lokho udlala amadlwana
lingeke labathethelela na njengoba umbhalo sithi kumele lixolele labo abaliwonele
kathi umuntu oxolelwa yiphela ngotshengisa ukuzisola ukuze thoni lokhuzela but asikaboni istates instead ucharamba lo mthodi baloku besidwa kuyimpi aba kakula ndlela etshengisa ukuzisola mina ngokubona kwami umthodi lo charamba batshengisa ukucabanga kwahulumende ezayo
so lithi kakwenziweni ukuze lixole
i commission efakiweni aliyana i-National Reconciliation kayiphiwe i-report ezingu-2 ekadumbutshena iphiwe i-report eJiyambakwe and then we move forward siyaphambili iliyana indlela yokuthi sithole amaqiniso okwenzakala emuva napha ngoba ukufihla ama-report nalana yindlela yokuthi uhulumende wayezazi ukuthi ula macala nxa kuyukuthi bazimisele sibili ukuthi kuphele lokhu ama-report ayimvuka yakudala indaba engaphumi mna ngibona kulobufarisi lapha kubalamanga okwesi-2 kawujeziswe abayenza khonokho buyele futhi sibhale kuhle imbali yethu yezimbabwe sibhale ukuthi kwayenzakala igugrawunti senziwa ngihulumente wezane ibe yi-history efundiswa ngabantwana bethu emazweni anjenge-germany kulicala ukuphikisa ukuthi kwayenzakala i-holocaust kunalathi kube lo mthetho wenza ukuthi kube licala lokuphikisa into yegugrawunti
lo-ke bekungumnumzana Ben Moyo ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo uresearcher njalo engolwela ilungelo loluntu sixoxe laye ekobulawayo ecingweni
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umcimbi obuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ePotomac Park ngemini yangapha sokwedlule isikhathi sohlelo lwezindaba lolo. Umsakazi weStudio 7 ubelethuba lokuxoxa lomunye wabaqoqela umbuthano wamawoso ukudla lomculo abantu bejabulela nje ikhefu lokuthola kweZimbabwe uzubuse kanye lelePasika ukudibane ngempela sonto yinye. Loge unkosikazi Rowesai.
Oh yes, sizabona ukuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Lo ngumbuthano wezombusazwe na.
Hayibo. Umbuthano lo ngawe se amaZimbabweans akula political party kuzabe wonke muZimbabweans uzabe ukhona embusano le
le uqoqe labe sigodlo someli weZimbabwe emelika na embassy
hayi lo ngowa maZimbabweans njenga i-community yamaZimbabwe eseMelika. So kuzabe kule wonke muntu ayikho kuthi i-embassy zange izabe nje for Zimbabweans.
Kuyini okuyabe kusenzakala kulumbuthano?
Sizabe siwosa, sizabe silokudla, sizabe sijabula, sizabe sikhuleka.
Umculo uyabo khona?
Oh, uDJ Tau uzabe ukhona. So kuzange kule ukujabula kukhulu.
Liza khulekela yini iZimbabwe njengoba ibhekane lobunzima kwezomnotho, kwezombusazwe konke?
Oh, sizange sikhulekele iZimbabwe. Kuzabe kule umkhana sizathola umkhana wokukhulekela abantu basanganele ngozi ye-cyclone Idai sizabe sikhulekele iZimbabwe jikelele.
Ngobani abanxusiweyo kulumbuthano?
AmaZimbabweans wonke aseMelika, Canada, vazobuya. Ama neighbors etu, ama Americans, South Africans, Zambians, wonke muntu siyamkela lokhu mbuthano loya.
Kuzabe kulokudla okunjani?
Ukudla kuzabe kulonyama, kuzabe kuleswala, inyama, konke ukudla kweZimbabwe.
Ngobani abaqoqela umbuthano?
Oh, kulo DJ Tau uza sipa ukudlala konke. Then kule Mrs. Gwekwerere. Then kulo Tisu African Goodies izabe isithengisa, sizabe sithengisa amazowe, amaputi, things, lemon creams, wonke into yes Zimbabwe. Amahewa zabe agcwele, azowe orange, I cream soda, I raspberry, I blackberry, I peach, cream soda, yama cane, yonke into yes Zimbabwe. Ispeko, ispeso, iroiko usavi, madras curry, amatimbi, umfuto, amatemba, inhlanzi, ziomesweyo, umbida, indumba, amahlamvu azabe khona, itanganda, iroibos, five roses, ikofi, rikofi. Ya umkhwaba uzabe ukhona futhi idovisi layo, honey silayo, isoda yaseZimbabwe, ukuthengisa idelele, i-brown rice, impuphu yamabele silayo.
Lo ke bekungunkosikazi Rowesayi owetisu Zimbabwe Goodies obekhuluma ngomcimbi obuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland owenziwa lamhlanje ePotomac Park.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafobe mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe.
Untombazana oyintandane othontise izinyembezi phambi kweqola lekomiti yedalela ePhalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imihloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola ugwalo lokuzalwa i-birth certificate useze wayiphiwa kulandela udaba olwethulwe yilo msakazo echasisa uhlupho lwakhe. U-Albert Ncube owe-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngempela batho beqinisile abadala lapho bethu umntwana ongakhaliwe ufele embelekweni osakhulayo esibongiseni mthombeni wesilikwe ole mnyaka kuzalo elithumi lasikhombisa uthinte inhliziyo zabaningi lapho esehlise ezimathosi inyembezi elandisa ngobuhlungu bokubanjwa ngamandla okuthiya isikolo ngoba engelayo incwadi yokuzalwa i-birth certificate. Usibongiseni wabhujelwa ngunina lapho ebelethwa kwathi uyizwa ahamba egoli wanyamalala. Kuthe kufika isikhathi sokuthi athathe i-birth certificate komsitheli bathi bafuna i-death certificate kanina yona eyayingekho okwadala ukuthi engayiphiwa lincwadi. Ngemva kokuba i-Studio 7 yethule udaba lwakhe bakhona abalaleli abathintekayo bamsiza uSibongiseni wathola i-birth certificate kanye lesithupha ngemva kwamalanga alithumi kuphela. Simthole ejabule okumangalisayo lapho sifika kibo esilikwe izolo.
Jabule kakhulu lami emva kokubana sengiphele i-birth certificate ngoba bengingaselali ithemba lokuthi nizafa ngayithola. Okwakhathesi ngifisa ukubuyela esikolo lami ngifunde ngiqhubekele phambili ngifunde ngipasi ngibe ngudokotela. Ngiyabonga kakhulu laba abathe bangincedise ukubana ngithole i-birth certificate. Inkosi ilibusise.
Uyisekazi unkosikazi Siphathisiwe Nkala laye uveze ukujabula okukhulu kodwa waphanga wathi lokho kulobunzima obukhulu ekutholeni lezi ncwadi komsitheli.
So ekubongeni kwami imbonga kakhulu lawa abantu abangincedisayo, abantu abafana nala CDYT leyo Studio 7 labo bonke abakwanisa ukuthi bangenele kulolu daba abangincedisa. Engikukhangelele ukuthi umntwana lo wabuyela esikolo ngoba efisa ukuthi abuyele esikolo kodwa izandla zami zinjani zimfitshane. Angeke ngithi ukuthi kulula ngoba mina sengiphumile kulolo duku ubunzima bukhona eregister. Lami ngingathi angazi kumbe uNkulunkulu wangenelayo kumbe kuyini okwangenelayo kodwa ubunzima bukhona.
umnumzana Mbuzeni Mbambo olilunga lemthwakazi Republic Party uthi yena labanye bakhe bathinteka kakhulu ngodaba lukaSibongiseni okwabafuqa ukuthi basize. Ukhuthaza imuli ukuthi zidinga ama-death certificates lapho zilahlekelwe ukuze abantwana bengasali bedubeka.
Isicelo esinaso into eyayihlupha kakhulu i-death certificate yekamama kuyikuthi na emakhaya thina emakhaya abazali kumbe izihlobo umphakathi nje wakwamthwakazi ma kushona umuntu engabe eshone eGoli noma ngabe eshonele emakhaya abazihluphi nokuthi bedinge i-death certificate. Okubana into ezinjalo nje ezingathi i-simple things zenziwa yi-ignorance yabantu tholakala sezifaka ingane enkingeni.
Umnumzana Phineas Maphosa ukhansila wentepe uthi udubo lwabantwana abangela ama-birth certificates lusabalele kulesi sigaba njaluningi labo ngabazukulu abahlala nabokhulu labogogo. Uthi ngaphandle kokuthi kuguqulwe eminye imithetho yokuthola lezi ncwadi lolu dubo luzahlala lukhona.
Sifisa ukuthi ngayini umaofisi la anikeza izincwadi lezi akhulule eminye imithetho leyo womileyo ukuthi nxa ugogo lo okhulu besiza labantwana abanje laba ngabazulu babo mabangabawomiseli ngababavumele babanikeza ngoba umntwana onesizalo selizwe lasezimbabwe omele akholise lokuzeni ukukhululeka kwelizwe lasezimbabwe esithi ngama-rights akhululeka ama-rights akhe la ezimbabwe njengabanye abantwana bonke abantu abazali abangelabo.
Kusenjalo umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission wayengumahluli uJustice Selonare uthi kuzamele labo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugrawundi baphiwa ama-death certificates ukuze abantu ababo bengabhekani lobunzima bokuthola ama-birth certificates. UNare uthi bazaqala uhlelo lokungcwaba kutsha labo ababulawa bajikelwe emlindini.
Kunje ngendaba le yama birth certificates lama death certificate kulandelwa abanye bafuna ukukhetha ukuthi kube lama exhumations yabantu babo lapha balele khona. Ngiyathemba lokhu uma kuhambe kudle siyakuqala isilamula ka-27 kosipepa lapha esiyafika kuvulwe ithuna liseduzane lesiporo khanya ukuthi izulu lingana amathambo asebonakala kulaba abalele kuyona le ndaba.
UNare uveze njalo ukuthi imbiko yakhitshwa ngamakomishini kaDumbujena Lothi Hambakwe awahlolisiswa ngombhuqazi wegugrawundi anyamalele ezandleni zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Sengenze imizamo emnenge ukuthi yavumbuluke kulebunzimanyana sisike sakhulumisana lo Vice President uBaba Mahathi ukuthi kukhulunyiswane ngakho ulokhu esadinga ukuthi angabi njengokwazi kwenu abephethwe isigaba sikababa umgabe ngaleso sikhathi balokhu besawadingisisa.
UNare uthi bazaqala ukungena emaphandleni uyakhulumisana lezakhamizi njalo ukhuthaza uzulu ukuthi akhulume ngalolu daba lwegugrawundi engelabo uthandabuza kumbe ukwesaba. Kumaviki amabili edlulileyo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko othi udaba lwegugrawundi kumele lukhulunywe mgceke lenhlupho zonke zabathinteka ngobhuqazwe lo. Iningi elilokhu lihlutshwa yibunzima ngokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundleni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje wathi sike siye kuChris Gande esethulela uhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomlobi olodumo njalo eyingcwethi kwezokholo umnumzana Isaac Mbofu. sixoxa ngelanga lePhasika iEaster. Ye, okwakuqala ngiyalambulela kuhlela.
Hayi siyabonga baba, siyabonga. Silathi siyathokoza ukuthi singene phakathi kohlelo.
Ye, hayi kwezwakala. Ungasitshela baba ukuthi ilanga lePhasika leli lilokhu lisafana yini lensuku zakudala okukhangelwa khona ikakhulu abantu besangani bayakholwa bangamakholwa?
Umehluko ukhona, kodwa kuqala abanye emasontweni abo bayaluqakathekisa ngoba kulezi nkonzo ezinkulu ngalesi sikhathi. Uya kwamanye amasonto ufice abantu baningi, abantu engxenye baqede i-Easter yonke besezinkonzweni. Kodwa-ke umehluko yiwona lo oke wawuthinta baba, ukuthi abanye kabasakukholwa lokhu okumelwe i-Easter. Sebezenzele zabo i-Easter sesiyisikhathi sokuthi bayezikholisela nje, bethekelele izihlobo zabo badakwe benze konke okunye okuphambene lo mkhuba we-Easter.
Kahle kahle wona umkhuba we-Easter unanzwa njani?
Umkhuba we-Easter unanzwa ngokuthi baba, ikakhulu njengokwenza ngamanye amasonto, kuthi iviki eyandulela eza kuqala kwe-Easter kuthiwe base baqalisa ukuba lezinkonzo emasontweni abo, besiba lezinkonzo.
Manje-ke nxa sikhangela baba ukubana ilanga lePhasika abanye bayandise ukulifanisa lelanga leKhisimusi, ungathi umehluko ungaphi khona?
Umehluko yikuthi iKhisimusi ikhangela ukuzalwa kukaJesu, igcile ukuthi uJesu wafika lapha emhlabeni. Abantu iKhisimusi bathakazelela ukufika kukaJesu. Kodwa-ke iPhasika lilanga loku izinsuku zokukhala, kukhalela ukuhlupheka lokufa kukaJesu, kubuye kube lokujabula ngoba wavuka wakunqoba lokho ukufa.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu nxa bekhangela amalanga wona la omabili bangani bayakuqathanisa iKhisimusi lePhasika, ikakhulu ekukunanzeni bethenga isigqoko bekholisa besidla.
Ye, liqiniso lelo baba. Ikakhulu iKhisimusi seba ngeyokucweca, ngeyokukholisa, ngeyokuthini. IPhasika ye kuyathengwa ukudla kube kunengi, bese kusithi-ke abanye sebekhohlwa ukuthi kathi yona iPhasika ngeyani. Umehluko yiwona lowo baba, ukuthi iKhisimusi ngeyokuthokoza, abantu bayakholisa, kanti iPhasika ngeyokukhonza okujulileyo, kukhunjulwa ukufa lokuhlupheka kukaJesu.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu ba.
Kulungile baba, kulungile kanti.
Lo-ke ngumlobi wengwalo zesiNdebele umnumzana Isaac Mpofu ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Yena-ke ephuma enkundleni uChris, kungena uSithandekile Mhlanga lohlelo oluphathelane labesifazane olwe-Women's Forum.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomkhokheli webandla le-PDP uNkosikazi Lucia Matibenga. Sihlaziya ezomnotho welizwe lokuthi ziphatha njani abesifazana.
Lapha intengo yezinto asisakhulumi ngayo, sesiphongukhangela kuphela ukuthi khona angazi ukuthi sisibili kuzaphetha ngani, kodwa isinkwa sona siqale ukuthengiswa $3.50. So nithi inkwa phele yakwazi ukuthi noma ulabantwana silabazukulu so bathilela ku bread bin phela ngaba ngalonzangezindlala labo bayovula bathatha amapisa ngu-2 angu-3 badle kodwa kathesi ngendlela ngentengo yakhona esinkwa esikhona angazi noma singathi siyapheka wona amacebelengwani layo impuphu yakhona isikweli futhi abantu bayansasariza te ukuthi uyabona umuntu owadalwa nguNkulunkulu kunzima ukuthi apho nguvuka efile ukufa mahlayana kodwa abantu baphila nzima kuphilwa nzima ezindlini kathesi abantwana bavala izikolo sokukhangelelwa futhi ukuthi ziyavulwa in a short space of time kathesi ziyavulwa next month izikolo zakhona ayikuzima
ngezinye indlela kusela kuthakazelela izehlakalo njengoba sibona nje okwe-independence okukazibuse okwephasika
umlomo kesiso uyakubona ukuthi nje imbuzo umuntu uyaredisa nemibuzo yokuthi uthwani ukuthi khona abantu bayabelokhe be-worried bezihlupha engqondweni ngokuthi sasizakwenzani kodwa hhayi abanye labo kudizalakho ukuthi bahambe namadili kanelani okuthakazelela but hhayi kaningi ngakho kaningi ngibona ukuthi abantu bathwele nzima abantu abangasebenziyo baningi kudlula abasebenzayo so ngakunjalo kutho ukuthi labo abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo akusebenzi njalo so okwemnotho okwezomnotho i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni kulokhe sisehla sisiya phambi
singathini ngabesifazana ikakhulu abalwa kumpi yenkululeko ukuthi singathi kwabanceda yini impilo zabo
uyabona ukuthi into yonke nxa isenzakala ipolitika yonke nxa isenzakala umuntu owesifazane ngiyosalela emuva uyabona lokukhulunywa kabakhulunywa kangako ukuthi kade bekhona kodwa lokuthi nxa ukhangele uhulumende wanamhla awubaboni isibili beqonga beqonga labo ukuthi bakhona lephambili ngoba phela ntsho kathesi okwamanje ngumbuso wabona labo abalwela inkululeko but abafazi hhayi asibaboni basithelwe kumbe basithwe yikuyini asibaboni kakhulu siphonge ukubona ama-1-1 sibone ngani bakhona ngani kabakho but hhayi balwa nje njengabantwana belizwe labo abakade bephathekile ngokuthi uhulumende atshintshe but kukhanya hhayi kusase lo hambo ukuthi sibili bananzwe labo ukuthi baba lokuncedisa baba lokusebenza okwabonakalayo
leyo balaleli ibingxoxolo nkosikazi Lucia Madibenga umkhokheli webandla le-People's Democratic Party sixoxelaye eseGweru asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele sisiya phambili kodwa ke wothi sikhangele ukuphuma emidlalweni yenguqu edlalwe lamhlanje esigabeni se-Premier Soccer League iCapes United inqobe iBlack Rhinos 2-0 EFC Platinum yabhuqa iWangi Colliery 2-0 njalo ngomvulo iChapungu United izanqikelana leHarare City iDynamos ingqikelane leRentals kuthi ke iBoso iHighlanders ijikelisane leTriangle silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah isithi libe lempela sonto yepasika enhle.